aka matambira ma results ema elections akaitika ikiso NTA tinogutsikana nema results atakawana ma results atakawana anotaridza party iri kukura nekuti patakapinda muna 2018 muwadi iroro iro takaita mavhoti anosvika 90 so izvezvi takaita mavhoti anoita 127 asi vanhu vanga vachivhota vanga vari vashoma kune vanhu vakavhota muna 2018 asi ndichitaura ndakangomirira maelection generally takaona zvimwe zvinhu zvaiitika ikoko zvinoita kutiti toda mamwe maelectoral reform atakatoendesa sepollard electoral reform yatakaisa sepollard iyaiudasere ireform yekuti vanhu vasaita zvekuti handigoni kunyora vobatsirwa vanhu vakavhota apa vachinzi vaiti havagoni kunyora vanhu vanotozikana kuti vanogona kunyora asi mutemo uripo ipapo hauna zvinhu zvakakwana zvekuti munhu asauya achinyepa uye achibatsirwa ne munhu anenge achitogona anenge achiti nhasi oti handigoni kunyora mangwana anenge achitobatsirawo mwari kuti handigoni kunyora zvinhu zvakadaro izvozvozvo saka ndozvatakaona zvanga zvisina waka ende zvinofanira kuti tinyatsopusha kuti paite electoral form
asika nyaya yepollard kubva zvayaumbwa pachitaurwa nyaya dzekuvandudza mitemo yesarudzo panenge pasina kachatichanyatsobuda muzvinafundo tichitarisa kuti sarudzo dzasvika padhuze
zvakatobuda kupollard kwacho takatopedza wani kuita masuggestions handichiziva kuti vateereri nemi vekustudio 7 vevoa makaona here pepa rakasainwa nemapolitical parties ese ari mupollard achitenderana nezvinhu 16 zvatiri kuti izvi zviitwe izvo zvinogadziriswa saka izvo takatokanya tikazoendesa kuhurumende saka pollard yakapedza tamirira izvozvo izvi kuti hurumende ichitora zvinhu zvainoti izvi iri kwatambira izvi haisi kutambira asi sekutandirana kwatakaita navo vaitiwo by panopera september apa tinenge taane zvinhu zvinhu zvavanenge vazoti zvechinje muelection law.